also says that was in Zimbabwe, Tsirimuno mnaraunda ye DC, Maryland, Virginia, ne West Virginia. Tichange tichisanga na musuwe mugolera, musuwa March 23. And as this is that of Zimbabwe, chete tichange tichisanga na wane wevamu esha mwa reze Zimbabwe za mzu wakuba tikana ni mvura yange itinaya ku Manicaland province, ne ku Mozambique. So truku bataniza mari kutisi zo tumira ku Zimbabwe kutibatire pane mabasa ari kubatwa ku Zimbabwe and mari yacho na tukushandisa Freedom Fund iri kutungamirirwa na Mr. Freeman Chari vari ku Ohio. Pari zvino mari yaunganidzwa I think yakuda kutodarika 40,000. Saka tichange tichibatana nemazimbabwe kuti tireze mari yekuwedzera ipapo since mari yacho yawanda kudai tiri kuona kuti zvakakodzera kuti tinge tichikwanisa kubatsirawo kuvaka dzimwe nzvimbo idzi dzaparadzwa.
Muri kuunganidza mari nenzira ipi? Muri kuita zvemagitare here? Muri kungoti ane mari muhomwe abvisa achienda ake here kana kuti mune imwe nzira yamuri kuita nayo?
SemaZimbabweans tinoungana tinounza chikafu and ndataura nevamwe vemagitare vari munharaunda vachange vachitikwenyera magitare musi iwoyo nevamwe vanoimba tichange tiine vaparidziwo vanenge vachibata shoko tichinamatira hama dzedu dziri kuZimbabwe dzakaafektwa necyclone and tichange tichiinvolvewo vana vedu vari muno vakazvarirwa munomu vachitiitira mapoemu nemadance and tichange tiine mitambo yakasiyana-siyana kuti mabiko achona dzingove zvinhu zvinenge zvichinakidza asi tichisimbisana tichikwanisawo kureza mari ichazenge ichibatsira.
Vanhu vazhinji vari mudiaspora vanotya kungotumira mari dzavo kumusha vachiti hadzizobatwa nenzira dzavanenge vachitarisira kuti dzinofanira kushandiswa nadzo. Muchavimbisa vari kuti mari dzavo dzichashanda zvakanaka nenzira ipi?
Tichikomenta hedu pane ipapo I know vanhu vobvo vanowanzobatikana panyaya dzemari asi tikatarisa response yaitwa izvinezvi vazhinji vedu vanhu zvavo vanenge vakavimbika mune zvatinoita and channel yatiri kushandisa vari kubatana nemachechi nemamwe mabato ari kuZimbabwe ikoko ari kumhanyisa basa. So tinenge tichida kuzenge tichiziva kuti mari iyi since yawanda kudai yatengeswa zvakati nezvakati saka pachenge painewo marecords anozoita kuti vanhu vazive kuti mari yavo zveshuwa yakanobatsira vanhu vakaafektwa nemvura yakanayai kwete kuti yakapinda muhomwe memunhu. Saka tinenge tichikomekedzana isusu vari kuorganiza neivavo vabati vehomwe kuti tinge tichizonge tichiratidza vanhu kuti mari iyi yakafamba nenzira yakaita sei.
Muri kushandawo here nemuzinda weZimbabwe uri muno muAmerica?
Muzinda wamuno muAmerica tichazovapira zvatiri kuita tichida kuzovaudza hedu kuti izvi ndo zvatiri kuita asi zvinezvi nekuti emergency situation tichiri kutaurirana isusu macommunity organizers kuti basa rinenge richifamba sei programu yedu nezvichange zvichiitika and veembasy tinovimba kuti vanenge vachibatana nesu tichazenge tichitaura navo mumazuva ari kuteera.
Mune vamuri kunyanyotarisira here kuti ndo vachange vachibvisa mari?
Tiri kutarisira dzizarwa dzese dzeZimbabwe neshamwari dzedu dzatinofambidzana nadzo kuti vange vachibvisa pavanokwanisa asi tiri kunyanyokomekedza avo vane makambani nekuti maZimbabwenzi ane makambani ane mukurumbira muno muAmerica.